Masikati yakanaka vateereri tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wechitatu zvitatu 2017. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ine Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti rakasununguka kushanda nemadzishe chero nguva.
Isusu tinosangana navo vese kuti tinofungidzira kuti hondo yatakarwa ihondo yakarwiwa, asi madzishe nemidzimi yenyika inoi yanga iri parutivi rwedu. Saka madzishe pachavo kana vachida kutaura nemauto avo, tinoona kutaura navo tichinzwa kuti vari kuti kudii uye kuti vanotipa uchenjeri zvakadii.
Vabereki vakawanda kumasvingo vonyunyuta nedanho rehurumende rekuti vabereki vabhadhare mihoro yevarayiridzi veearly childhood development muzvikoro zvehurumende. Mutambi wetsiva Tinashe Madziwane anotendwa nemotokari itsva somubayiro wekurova kwaakaita Robert Kachidza wekumalawi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti rakasununguka kushanda nemadzishe chero nguva. Mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia vanoti kubva munguva yehondo vakarwa hondo vaishanda pamwe chete nemadzishe, saka havaoni paine chakaipa kuti vashande vose nhasi. Izvi zvinotevera kunyunyuta kwakabva muvanhu mushure mekunge mukuru wemadzishe Ishe Fortune Charumbira vati semadzishe vachashanda nevakarwa hondo musarudzo dzegore rinouya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMahia.
Isusu tinosangana navo vese kuti tinofungidzira kuti hondo yatakarwa ihondo yakarwiwa, asi madzishe nemidzimi yenyika inoi yanga iri parutivi rwedu. Saka madzishe pachavo kana vachida kutaura nemauto avo, tinoona kutaura navo tichinzwa kuti vari kuti kudii uye kuti vanotipa uchenjeri zvakadii. Madzishe ndiwo madura euchenjeri emunyika, saka tinonotaura navo. Izvozvi nguva isati yaenda kure tichavanyorera tsamba kuti tivaone nenyaya yedu isusu yatinayo yatoda kutaura kumadzishe inofanira kuitwa nemadzishe chete.
Tichitarisa kuti muri kuparidza upenyu hutsva hwebato reZANU-PF pamwe chete nesangano remawo veterans, kune vamwe vanoti vazhinji vanofanira kudzidziswa patsva, mune matanho amuri kutorawo here?
Ndinofungidzira kuti mimi mabhunza ndimi pamwe munoda kuedza kunoongorora nyaya iyi kuti munyatsobuda nemubvunzo wenyu zvakanaka, asi ndinofunga kuti muri kutaura madzidzisiro egwara remusangano unofanira kuti unge uchiitwa vanhu vari mumusangano nechikoro chinochitepa Ideological College. Mao veterans havachina chokudzidziswa, hapana anogona kudzidzisa kana kuorendeta mao veterans, asi iwo mao veterans ndo ane chokudzidzisa vanhu. Saka mao veterans anotova nebasa rokudzidzisa vanhu gwara remusangano. Ari kutaura achidara andori munhu ari kuda kutoshanda kuti ameke sure kuti zviri kuda kuitwa kuti vanhu vadzidziswe, parege kuva negakava pakati pevanhu, pave nerudo pakati pevanhu, pave nekushandirana pakati pevanhu zvisavipo. Asi izvozvo zvichinaipo nokuti mao veterans hapana chavanodzidziswa, nokuti chavakadzidziswa ndo chakatora nyika ikavepo, hapana chitsva chavachatanga kudzidziswa.
Kouyawo nyaya yevakadzingwa mubato kubva muna 2014 vanga vari nhengo dzenyu vakarwa hondo yerusununguko, hatisati tanzwawo danho resangano renyu pane vakadzingwa ivava kuti muri kuvakoka here kuti vadzoke kuZANU-PF, kana kuti pane urongwa here hwekuti vadzoke kuZANU-PF?
Kuda vateereri venyu vangagona kudaro havo vakakanganwa, asi ndikavataurira vachaiuka kuti takataura kuti mazuva ekuva kuti murenga emunhu haana munhu anogona kuadzima, uye hatidzinge munhu kumusangano nekuti iye pamazuva iwayo ndo akaumbwa musangano. Saka hapana rikoka rini kukoka zvekechipiri kunodiwa kuti kuitwe kumurwiri worusununguko, nokuti murwiri worusununguko haadzingiki kumusangano weZANU-PF, agara ariko, is a stockholder not stakeholder. mbiri kutaura inini murwiri rusununguko asati ane rengi haadzingike saka ariko saka hatitauri izvozvo.
Avo vanga vari mutauriri weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mubatanidzwa wevashandi vemhando dzemoto weEnergy Sector Workers Union unoti vashandi vekambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA vari kunyunyuta zvikuru nekusanzwikwa kwezvichemo zvavo nevashandirwi. Munyori mukuru weEnergy Sector Workers Union vaGibson Mushunje vanoti izvi ndizvo zviri kuita kuti vashandi varonge kuratidzira murunyararo. Taedza kubata vakuru vekambani yeZESA kuti tinzwewo divi ravo asi hatina kukwanisa. Ngatinzwei hurukuro yataita navamushunje pamusoro penyaya iyi.
Management yeZESA akaedza kunokwisa mutemo kuya kuti isusu demonstration yapo zvane polisi vakuda kunotsvaka conciliation through the Ministry of Labour. Isu kubatatora kupesa madhudu kuti vatimiririre for that conciliation hearing. Demonstration yedu haina chinangwa chekurwadzisa sezvandoda kuita research. Kuna responsible authority government iwe ndiwa appointing authority wemamanager vari very corrupt kurana kuzesa sekambani yekumba kwavo than kuti vairane sekambani inopinda vanhu. Mabasa avo mabasa avo vakangopinda vasina kuitwa maindastry kuda kupa vashandi mari ecollective bargaining kubva 2012 vachiti hatina.
Makambowanawo here nguva yekutaura nevakuru vekambani yeZESA kuti vaone kuti havangagadzirisi zvinhu here vanhu vasati vaenda kunoratidzira?
Havana kutaura nesu. Isu takatovanyorera tsamba tine pfungwa idzodzo dzekuti vanotiende round table kuregana. Hatina kungopanga akuisa vashandi murodzi. Takanga tine wimbo yekuti tinoonesana. Asi like we always say, taking honey from your life. Saka tiri kuti isusu hatichakwanisi kuti tirambe kutotaura nawo. The only time yatakasangana nawo kuconciliation hearing yezuro, we appeared before a principal labour meeting for the Minister of Labour and we did not agree.
Patakakurukura paye pane vaipomerwa huori muvakuru vekambani mukugoverwa goverwa kwematenda anosanganisira mari zhinji kwazvo. Tine umbowo here hunobatika hwaungaiswe patafura hunotsanangudza nawe?
Sometimes you are asking us hard questions. ZESA, even, which is monopoly, which is the only company that generates and distributes electricity in Zimbabwe, it has been viable, it has profitable. Matenda, it's not a secret. Why do you think about it? When I January, February, 250 operational tax. As it does, I think about it, but I think about the tendering process, adjudication, yes. Why do you supply my blue-eyed boys now? During adjudication, saka matenda ayo ari kuramba achikopostponwa. Reason why a monopoly like ZESA is failing to make profit so as to declare dividends to government.
Vakuru vekambani yeZESA iyi havasi here kupindira muvashandi vari kugadzirira kupinda mumugwagwa vachiratidzira vachiedza kuvatenga nemari kana nezvimwe?
Ukaona panoitwa uri wachika to that extent izvani.
Avo vanga vari munyori mukuru wesangano revashandi vemhando dzemoto reEnergy Sector Workers Union vaGibson Mushunje vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Vabereki vane vana vanoita magwaro ekutanga eEarly Childhood Development pamwe nevadzidzisi vavo vonyunyutira hurumende iyo yakambomisa kubhadhara muhoro wevarairidzi ava ichiti vabereki vazvionere. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure mekubuda kwemashoko ekuti hurumende yakati vabereki vanofanira kubhadhara muhoro yevadzidzisi vanofanira kudzidzisa vana vasati vatanga rugwaro rwekutanga kana kuti early childhood development ECD nekuti haina mari, vabereki vazhinji vanoti harisi basa ravo rekuti vabhadhare vashandi vehurumende. Apo vadzidzisi vanoti izvi zvinogona kureva kuti ndopakaperera sarungano pakushanda kwavo sezvo vabereki vazhinji vari kunetseka chero kuwana mari yekuzvibhadharira vana vechikoro vacho. Amai Eve Mshonga, vane mwana anotanga chidzidzo zveECD gore rinouya vanoti mashoko aya anovashunguruza sezvo vari kutokundikana kuwana mari yechikoro yakakwana.
Zviri kuitwa nehurumende hazviiti nekuti isu vabereki tinotoriwo vashandi, saka isu mari yekuti tizobhadhara vadzidzisi tinoiwanepi? Inditoriwo mubereki ane mwana anda kutoenda ECD, ndiri kutomutsvakira mari ndirikutoishayiwa, saka mari yekuzoti ndizobhadhara mudzidzisi wake ndozoiwanepi? Zviri kuitwa nehurumende hazviiti.
Vamwe vabereki vanoti ibasa rehurumende rekupinza vashandi basa yovabhadhara, kwete kuturira mutoro uyu kwavari. Apa ruzhinji rweZimbabwe ruri kunonga soso nemuromo nenyaya yemamiriro eupfumi hwenyika. Vadzidzisi vanochema-chema nenyaya iyi vachiti izvi zvinogona kureva kuti vacharasikirwa nemabasa vabereki vakundikana kuvabhadhara. Vazivanai Muzorodza vanoti vave kutotyira basa ravo sezvo vari mumwe mudzidzisi weECD.
Asi mwari dzindinoona zvisizvo zvakafanira kuti zviitwe nekuti isu zvakutoreva kuti vabereki vachava nekunyuta pamusoro pazvo. Zvichareva kuti vadaro isu tichangwanisa kushaya mabasa nekuti tashaya mari anenge achitibhadhara mari. Saka mabasa pedu apa vanoona kuti mabasa achatopera todzokera kumba tonogara nekuti hapana anenge achitibhadhara. Asi nekudaka kuisuzvo zvaitika zvisizvo tichaapproacha maunions ida notimirira isusu tichiramba zvoda kuitwa nehurumende nekuti mabasa edu angatirasikira.
Nyanzvi mune zvemutemo vari kugweta mumasvingo vatapiwa gondo vanoti hazvisi pamutemo kuti vabereki vabhadhare vadzidzisi kunyanya pazvikoro zvehurumende.
Sokuona kwangu izvi hazvisi pamutemo nenyaya yekuti pakati pemaparents nemateachers hapana employee-employer relationship, saka there is no basis yekuti maparents hanzi anobhadhara hurumende seinoemployer vanhu ndio inofanira kubhadhara.
Vatakavafira zvou vanhu vemutungamiri wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vati hurumende yave kuda kukonewa basa rayo. Vachitaura muchinyorwa chemapepanhau vazvavo vati vadzidzisi vachabatana nevabereki kuramba izvi nekuti ibasa rehurumende kubhadhara vashandi vayo. Kunyange takundikana kubata gurukota rezvedzidzo vapowo mavhima vakataurira vamwe vatori venhau kuti vabereki vanenge vasingadi vanobvisa vanavo muzvikoro zvehurumende vovaendesa kuzvikoro zvakazvimiririra. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vachiparura bhajeti regore rinouya vakati bazi ravo rakabvisa mari yekubhadhara vadzidzisi ava nekuti hurumende haina mari. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Batanidzwa wemasangano anopikisa weMDC Alliance unoti kushanya kwevamwe vatungamiriri vavo kuAmerica kwanga kuri kunobudisa Zimbabwe mumatope uye kuti hurumende yavamunangagwa iite sarudzo dzejekerere. Mutori wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau vanotungamirira bato repeople's democratic party asi vari mubatanidzwa weMDC Alliance, vatendai biti vati rwendo rwavo rwekuamerica rwanga rwuri rwekunobatsira nyika yezimbabwe kwete kunotsvaga zvirango zveupfumi sezviri kutaurwa.
Takaenda kuamerica kuti tinobatsira kuti paite reengagement, tinobatsira kuti nyika yedu idzokere pamepu payanga yabva pamepu. Manzwa tichitaura kuti pane zvakawanda zvatakatowana including humanitarian support.
Vabiti vatsanangura kuti chinangwa cheMDC Alliance ndechekurwisa kuti nyika yeZimbabwe iite sarudzo dzejekerere. Vabiti vati shanduko yavanoda kuona inosanganisira kuremekedzwa kwebumbiro, kuita voters roll yakachena, kusapindira kwemasoja munyaya dzesarudzo nezvimwewo.
Tida mareforms muno, tida kuti paife rule of law ne constitutionalism, tida kuti voters roll inge yakachena ichisainwa nemapartis ese, tida kuti izvo masoja anyatso announce through commander wavo kuti vacha respecta whoever is going to be elected by next election, tida kuti vari kudiaspora vane mamillions nevazukuru vavo nevana vanga vane kodzero yekuvhota muno muZimbabwe, tida kuti izvo ma election observers anga achipinda muno 6 months before the election, tida kuti UN inge ine special role muelection yedu, tida kuti izvo posa neaipa zvinge zvibviswe vanhu vakambeini freely, tida kuti mitemo yemedia inge ichibviswa kunyanyanya chinonzi aipa chaichia, so that vanhu vaterere zvavanoda kana kuri kuzbc tuwanewo isusu as opposition equal time yakafana neruling party.
MDC Alliance yashorawo kupinda kwevemauto mune zvematongerwo enyika pamwe nekuva makurukota ehurumende. Vabiti vati kunyange zvazvo kune dzimwe nyika dzakadai seamerica masodya ave pamudya ndigera achipinda pazvigaro, vati chavanoshora ndechekuti vemauto ava vakabatsira kubvisa vamugabe pachigaro vave kutopinda mune zvematongerwo enyika.
Pane problem because takabva mukuu, so kana varume vakaita kuu yekuti vazvipe mabasa, I think there's something wrong. Kuamerica semaziro angu akusakombetwa kuu, and kuamerica semaziro angu munhu anotoretire otoita 20-30 years akaretire ozopinda mupolitics. Zvino zvokuti uchiri mupishi uchiri komanda wopinda mupolitics, that can be right mukoma zvuro. Vanhu ava ngavati respect, vamwe vacho vakarwa hondo, ngativarespektei sevanhu vakarwa hondo ivo vachiti respectawo sevanhu, because vakasati respecta tichangoramba iri nyika iri ine attrition ine mhiri zhongo. That's not what we want. Tinoda kuvaka nyika iyi, and hativake nyika ine maslogan, hativake nyika ine kutukana, hativake nyika ine kuramba tichingopondana. Zviri kuitwa nevarume ava si right, ivo vanoziziva.
Mutevedzeri weMDC inotungamirwa nao Morgan Tsvangirai vaNelson Chamisa vawedzerwa vakati donzvo ravo nderekuchenesa nyika yeZimbabwe. VaChamisa vatiwo kana mutungamiriri wenyika mutsva vamunangagwa wakatadza kuratidza vekunze kwenyika kuti Zimbabwe inoremekedza mutemo, vativo seMDC Alliance uye nechivimbo chavo kuti vari kuzopinda muhurumende mushure mesarudzo dzegore rinouya vachachenesa chimiro chenyika kunze.
Isu chatinoda toda 15 billion kuti nyika inoite zvakanaka muchimbi chimbi uye munguva diki. Iyoyo mari iyoyo tinodaira kuti inobva yauya munguva nokukurumidza kana pakaitwa mareforms navamunangagwa, asi vakanonoka tikazopindawo tikagadzirisa, nokuti tinongodikwa kubvisa kunowa kwatiri kuita sechidembo, tobva tanhuwirira tine perfume yema human rights, perfume yesarudzo dzichiitwa pachena, perfume yekuti muve negusa ruzhinji kana kuti democracy, perfume yekuti tinge tichiremekedza vanopikisana nevari muhurumende, perfume yekuti masoja edu asange achirova vanhu kana kuvazvambaradza kana kupinda mune zvematongerwo enyika achiti vanhu itai zvakati, kuitira kuti pfuti isashandiswa kumanikidza kana kumbunyikidza pfungwa dzevanhu. Izvozvo ndo zvatakauya nazvo, nenyaya yekubatsira kwevanhu, nyaya yechikafu, kubatsirwa kunoitwa vanhu nemaagencies eamerica neeunited nations, zvese izvo takati zvorambe zviripo. Nana Studio 7 nedzimwe dzinotefenyura kati ngazvorambe zvichitefenyura kusvika tani nepfenyuro dzemuZimbabwe. Ndo zvatakataura izvozvo.
Mubatanidzwa weMDC Alliance wakashoropodzwa zvikuru mumapepa nezvivhitivhiti zvehurumende nepamadande mudande, zvichinzi vakaenda kunokurudzira America kuti irambe yakaisa zvirango zveupfumi. MDC Alliance yachema-chemawo nekutadza kwehurumende yavamunangagwa kugadzira matambudziko eupfumi, vakati veruzhinji vari kuramba vachiomerwa neupenyu nekuda kwokukwira kwemitengo yezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Vagari vekumabvuku netafara vanoti vari kushushikana zvikuru nekushaya hanyina kwekanzuro yeHarare kuti igadzirise dambudziko ravo rekushaya mvura. Vagari vanoti kushaya mvura uku kuri kukonzera zvirwere zvemudumbu zvisingaperi. Patricia Mudadigwa anoti panyaya iyi.
Mumwe mugari wekuotafara vaColin Chimchenga vati pamba pavo pati vane makore pasingabudi mvura. VaChimchenga vati kunyange hazvo nguva yareba vachivimbiswa kuti dambudziko remvura richagadziriswa, vanoti kusvika pari zvino hapana chatichaitwa.
Pandiri kugara pari zvinozi hapatorina mvura zvachose. haitombo budi kana kamwe chete yaani time ya enta ndizive takambotaura nyaya yacho but still na nasi zvaingonzi ruka address ruka address kwasa hapana chati chaitika ndizoti zvaitwa sei
mumwe mugari wekunyuta fara amai matrasa matema uswa vatiwo zvinovashungurudza kuti vana vava vatoziva kuti kune mvura inobuda mupombi dzemvura amai matema uswa vati nekuda kwokushaya mvura uku mhuri yavo inogara kutambura nezvirwere zvemudumbu
pamba pandogara mwana wangu ndofunga waane ma13 years avatomboziva kuti mvura inobuda mutepi havatombozvizive tinotopona nemugodhi ekuzvimabhorani kuzvezvi mugodhi yacho yakoma hatitorina mvura tinototambura zvokuti tinototsvaga mvura hazvakanyanyisa zvinotipa korera typhoid nokuti nida kukushaya mvura postoivi kana uchiusa pasina mvura yekuita kurimita hazvishandi chinhu hatoneta kutaura kubva kanzuri iyoyi kubva paka1980 taneta kutaura asi hapana chekushanda taneta kutaura takamboni masweji achabviswa achichina nhasi hapana chekufamba
mumwe zvemugaro wekumabvuku amai Sandra Kahondo vatiwo vari kutorarama nemvura yemuzvibhorani asi vachema-chema nekushomeka kwasvo amai Kahondo vati nekuda kwokureba kunenge kwakaita mitsetse vanomanikidzwa kuzochera mvura pakati peusiku asi vakati dzimwe dzenguva vanosangana nedambudziko rembavha
mvura tinochera kuchibhorani tine machallenges otuye zvino tinosvika pakundodzigarirwa nembavha mvura kuti uichere unochera kumapasti 1 pakati peusiku kuma2 ukachera kuma9 unge waenda kuchibhorani kuma11 kana kuti makuseni ma6 unotuma mwana unobata line asi unozochera kuma12 zvibhorani zvacho zviri kumabvuku zvishoma chikafa vanonoka kuya kuzochigadzira panogona kutora mwedzi kana mwedzi nehafu isati chagadzirwa
vanomirira mabvuku tafara mudare reparamende vajames maridadi vati nzvimbo yavo yawandisa vanhu kudarika zvaitarisirwa izvo zviri kuita kuti dzimwe nzvimbo dzishaye mvura
nyaya yemvura inogara yatinogara takataura kumabvuku dambudziko riripo panyaya yemvura ndeyekuti kugadzirwa kwakaitwa guta retafara nemabvuku ragadzirwa tinofanira kunge richitakura vanhu vane uwandu hwakamira wakadai so asi pakazotanga kuita makoperative akatanga kuvaka dzimba vachipuwa munhingiri nehurumende pachiitikaona zvemakoperative zvinge zvainzi RG Mugabe Sale Mugabe Dr. Amai zvimakoperative zvichingovaka zvanga zvisiri zvisina kuapruvhwa nesi zvisina kupuwa mvumo nekanzuro kuti zviite izvezvo saka vaingoti vakavaka dzimba vanongokonekta mvura pamapaipi emvura aripo iyaya saka guta retafara nemabvuku rakapedzisira rakutakura vanhu vakawandisa kupfuura zvarakagadzirwa kuti ritakure ndosaka mvura isafambe mutafara nemabvuku
mutauriri wekanzuro yeHarare vamichael Chideme vati vave kukwanisa kupa dzimwe nzvimbo dzekumabvuku netafara mvura katatu pasvondo vachidemi vati pari zvino mabvuku netafara hadzisi kuwana mvura nekuda kwokuti kanzuro iri kuchenesa nzvimbo inochengeterwa mvura inoenda kunzvimbo idzi yePrince Edward Reserve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vamwe vemaindustry dzimwe nyanzvi mune zveupfumi pamwe nevanhuwo zvavo vove nemaonero akasiyana zvichitevera kupindira kwehurumende panyaya yekukwidzwa kwemutengo wechingwa mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera
Vavusisa Moyo ndiwo mukuru wekambani yeUnited Refineries iyo inogadzira zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira mafuta ekubikisa pamwe nesipo Vamoyo, avo vakambovewo mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, vanoti chiri kukonzera kukwidzwa kwemitengo yezvinhu idambudziko rekushayikwa kwemari yekunze munyika. Vamoyo vanoti vemakambani havangaite madiro ajojina pakukwidza mitengo yezvinhu kwavanoita, asi kuti vari kuenderana nemamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi.
Hakuzi kuti mitengo iri kungokwidzwa ba nevanhu vanotengesa zvinhu kana kuti vanhu vanogadzirisa zvinhu. Kushaikwa kweforex ndicho chiri kukonzeresa kuti zvinhu zvirambe zvichikwira dai reserve bank yedu yawana mari kana kuti president wedu vatsva vatibatsire semabhizinesi kuti kuwanikwe forex kuti zvinhu zvinyatsowanda kana zvinhu zvawanda mitengo yezvinhu inodzika ndo kushanda kweupfumi hwenyika kana zvinhu zviri zvishoma tinoona mitengo yezvinhu yakukwira
Vamoyo vanoti vanonzwisisa kutambura kuri kuita vanhu vakati vanoimba kuti dambudziko rekushaikwa kwemari yekunze richagadziriswa nekukasika kuitira kuti veruzhinji vasarambe vachitambura nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu. Mumwe wechidiki ariwo murwiri wekodzero dzevanhu Muzvare Tinaye Nhutsve vanoti kunyange hazvo dambudziko rekushaikwa kwemari yekunze richizivikanwa uye richinzwisisika, maonero avo ndeyekuti vemakambani nemabhizimisi muZimbabwe vagara vachitengesa zvinhu zvavo nemutengo wagara wakakwira. Vanoti zvakakodzera kuti hurumende ipindire panyaya yakadai, vachiti zvikasadaro veruzhinji vangatambure. VaReginald Shoko, vanove mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland, vanotsinirawo kuti kushaikwa kwemari yekunze mumabhanga kuri kuita kuti vemakambani vazowana mari iyi pamisika mitema kana kuti black market, izvo zvinoita kuti vazokwidzawo mitengo yezvinhu zvavanogadzira. Vanoti hurumende nekodzero yekupindira panyaya yekukwidzwa kwemitengo, asi vachiti kupindira uku hakufanirwe kuve kwekungoti mitengo idzikiswe chete, asi kubatsirawo makambani kuti awane mari yekunze.
Hurumende rofoka kupindira kuoneka kuti zvinoenda nenzira yakakwana, kuwanawo kuti industry inoallocate foreign currency yakakwana.
Mumwe womugari amai Susan Tsuro vanotsinirawo nyaya yekuti vemakambani vagara vanotengesa zvinhu nemitengo yakakwira, uye pavanokwidza mitengo iyi vokwidzazve nemari iri pamusoro. Vanotsigirawo kupindira kwehurumende panyaya iyi.
Ndinoona sokuti nyaya ikai yekungokwidza zvinhu ka havanenge vari kungonakirwa zvavo nekutongoti vaite profit, especially kuti zvino tiri pafestive season ka vanenge vachitonakirwa vachingokwidza vombotanga kutudza kuti hatakukwidza kwotongokumuka vakangofunga kuti takukwidza. Zvakaita government ri kutongozvifarira zvavo kutoti vakabva vangotorakidza kutoti ndo vane simba zvekuti isusu vose sevanhu veZimbabwe tikwanise kudi kurarama vakapindira.
Vatras Chikohora ndimuzvina bhizimisi uye vakambovewo mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce. Vachikohora vanoti zvakakosha kuti hurumende itungamira mukugadzirisa zveupfumi nekukasika kuitira kuti munyika musaite dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu kusingaperi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakashora kwavakati kukwidza mitengo zvisina mwero kunoitwa nevamwe vemabhizimisi, vakashorawo nyaya yekuti kune vamwe vane mitengo yakasiyana pachinhu chimwe chete zvichienderana nekuti vanhu vanenge vashandisa nzira ipi yekutenga zvinhu izvi. Ndakamirira Studio 7 Mabulawayo, ndini Taura Ishava.
Zana. Yeah, what's up, popo?
Hey, yeah.
Been trying to get to you, but I've never had to tell them, popo.
Nini?
Now that I'm here, I'll be your protector, be your my hopo.
Oh, nice.
So, pata gusten, tuan, and so, then, go, pata, and jang, I'll give you my heart. I'm feeling your heart, me nang in jeng, and send up a phone of Salella. Just cause I'm with you, but it was a pella. You set me free, you can call me Mandela. I will just love you forever and ever, and shout out a love for my people.
Ooh, I will pray for you and make you my hubby. But you gotta treat me like a treasure, my love. Oh, I will pray for you and make you my hubby. Yeah, yeah, yeah. But you gotta treat me like a treasure. You gotta treat me like a treasure. This is your mother. Didn't look at the giant.
Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano revakarwa hondo rerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rinoti rakasununguka kushanda nemadzishe cheronguva. Vabereki vakawanda kumasvingo vonyunyuta nedanho rehurumende rekuti vabereki vabhadhare mihoro yevarayiridzi veEarly Childhood Development muzvikoro zvehurumende. Mutambi wetsiva Tinashe Madziwane anotendwa nemotokari itsva semubayiro wekurova kwaakaita Robert Kachidza wekuMalawi. Apa ndipo paperera chirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zeninga.